Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe ndiweni vanobvisiswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Vaiwe varwi verusununguko nhasi vayambira European Union kuti havasi kuzopeta maoko nyika dzesangano iri dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu MDC muzvare Maureen Kadimaunga vashora mashoko aya vachiti sevari wehondo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita udzvanyiriri kana kumbunyikidzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga amhanyisana nevanhu panze pedare repamusoro reBulawayo High Court nhasi masikati, apo mumwe mutongi wedare iri abvuma chikumbiro chekuti Ishe Felix Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabvuma chikumbiro chaIshe Ndiweni chekuti vabhadhari mari yechibatiso. Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raIshe Ndiweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakodzera kuti Ishe Ndiweni vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Muchuchisi wedare vakuda kwashe Jaravaza vange vapikisa kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso vachiti sezvo vatove mujeri vanogona kuzotiza kana dare rikati nyaya yavo inzwikwe vachibva kumba. Asi rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Mwewe vati Ishe Ndiweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo, vakatiwo vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare chekuti mutongo wavakapiwa usendekwe parutivi chichibudirira zvekuti Ishe Ndiweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti Ishe Ndiweni vangatiza kana kuchitariswa kuti vakapedza mazamakore anopfuura maviri vachiuya kudare pose pavaidiwa apo nyaya yavo yainzwikwa mudare. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuwe vati vafara zvikuru kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
Sounds the right candidate for bail because Meta in my prospects are Kawanda on appeal court. She's been granted bail $500 and also an offender reporter every week who Ntabazina police up to until Meta is finalized.
Ishe Ndiweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendava zinduna mudunhu reMatabeleland North. Vamwe vanhu 23 vakabatwa nemhosva imwe chete naIshe Ndiweni vakanzi vaite community service. Ishe Ndiweni vari kupikisa mudare repamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare. Vanoziva zvaitika vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Thank you.
Vamwe vaivi varwiri vehondo yerusununguko nasi vayambira sangano reEuropean Union kana kuti EU kuti havasi kuzopeta maoko nyika idzi dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, munyore anoona nezvevakarwa hondo mupolitbureau yebato riri kutonga reZANU-PF, vaDouglas Mahia vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare. Mashoko avaMahia anotevera mashoko akaburiswa neEU svondo rapfuura ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza. Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira. VaMahia vati havasi kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare, vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
Isusu papawa tine kambo katairwa ikataimba isusu kuti munyaya dzedu dzokuzvitonga kwenyika we will never stop fighting. In other words, we will defend the political power that we get.
VaMahia varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
No. Varungu vari kuita izvozvo. Don't forget kuti ava varungu ava vamwe ava veopposition varungu. Saka anogona kutora boxi remunhu akafa kudai zvonzi ndiye munhu akafa uyu akaurayiwa. Where do we get the evidence that haana akafa neiyi akapamwananga akafira kumucha? How do we, where do you get that? We know about such propaganda. Isusu we did the same propaganda. Muhondo yechimurenga tabata varungu. Tamubata toyesa moto, tavesa moto, obva aita sari kugotswa, togara varungu vouya. Vauya votiona tiri voti vatatiza zvonzi magandanga ari kudya varungu atiti hapana ipropaganda.
Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kademaunga vashora mashoko avaMahia vachiti semurwi wehondo, vaMahia nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita utsvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Kuti munhu azoti zvinhu izvozvo zviri kumuka zvichingobikwa kune imwe nzvimbo kana zvichitaura manyepo zvinhu zvakashata, isusu mafungiro edu ndeyekuti vaMahia nevamwe vavo ngavakurudzire kana kuti ngavape mapurisa nguva yekutarisa nyaya iyi nekuti satina kubata kuti uyo ndiye azviita. Asi sekuziva kwenyu panoenda vanhu kana kunoripota kumapurisa kana kuti ukasangana nechiitiko chakaita seichocho chekuti mumwe munhu akanganisa ugaro hwako, une mvumo yekutaura kuti ndiri kufungira nhingi nanhingi kana kuti ndinoziva kuti ndakambonetsana nanhingi panguva yakati. Saka isu tichitarisa kumashure kwatabva bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende yavamunangagwa yatiraikidza kuti vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro zvekuabzata vanhu zvekurova vanhu.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Saka nhau dzatinotaura isusu hadzinei nevarungu vavari kutaura nezvavo. Varungu vavo vacho vavari kutaura vekunze vasiri vemuno havagari muno nesu havasangani nematambudziko atinosangana nawo mazuva ese. Saka kuti vati ivo zvinhu zvatiri kuita tiri kuitira varungu, ndinofunga kuti kushora vana veZimbabwe uye kurayikidza kuti havana hanya nekuti ivo vari kudya vachiguta.
Zvichakadai muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti kubvira musi wa16 Nyamabvuvhu kusvika nhasi pane nhengo zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa. Zvichakadai vanokokera nhengo dzeZANU-PF muNational Assembly vapupuraito garepi nhasi vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika. Vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi izvo vati zviri kutambudza vanhu vakawanda munyika. Asi vaMathias Mateo veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Saka vanhu vedu havachakwanisi kutenga zvinhu, mabhazi haachakwiriki kubva pano kuenda kuchipinge sikodhana $100. Saka tinokumbirawo madam speaker mam kuti nyaya iyi igadziswe nokukurumidza. Zviri kuita vamuturi vari kutamba nelife yevanhu. Vanhu vaakupera kufa kumamisha uku nenyaya yekushaya mafilimu eBP neeshuga.
Mune munyaya sachigaro vekomiti yekanzuro yeHarare inoona nezvevashandi vaJacob Mafume vazivisa kuti kanzuro yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana inove mari yaifanirwa kupiwa muna 2017 na 2018 kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa.
Tichiri pakati pekuda kunegotiata zvirikuiti kazve 2019 pane iyo inonzi hardship yakaintroduceswa ne hurumende apo yaona kuti yakonzeresa ma hardship munyika yakabva yati tinofanirwa kunge tichipa vashandi hardship allowance saka hardship iyoyo tirikupa vashandi takatarisana ne kunegotiata kwatichaita for 2019
Asi vamafume vati izvi zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuru yeHarare iwedzere budget rayo regore rino kana kuti supplementary budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vemabhanga vakawanda vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino. Bhanga reFirst Capital Bank riri kugumura vashandi zana nemakumi maviri, reCBZ riri kunzi riri kutarisirwawo kugumura vashandi zana, ukuwo bhanga reStandard Chartered richinzi rinoda kuvhara mapazi akawanda munyika rosara nematatu chete. Vashandi vari kumiswa mabasa vanonzi vari kubva ari maoko chete sezvo vemabhanga vari kutadza kuvabhadhara mari dzavo dzechigumura. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika mumabhanga, tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanovazve mutungamiri wesangano reZimbabwe Bank Allied Workers Union.
Zvinhu zvakumira zvakanaka nokuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti vamiriri veupfumi hwenyika haana kumugadzikana. Saka mabhengi mazhinji nemamwewo makambaniwo zvavo ari munyika vari kuona kuti ramangwana harina kujeka. Saka vazhinji vavo zviri kuvaomerawo, vamwewo vari kutorawo matanho ekugadzirisa ekugara vagadzirisa kuti zvikasazofamba zvakanaka mune remangwana vasapinde panyatwa. Saka vazhinji vakutarisa kugumura vashandi mumabasa seimwe yenzira yavari kuti ndo ingatovabatsira pamusoro pekuoma kwekusagadzikana kweupfumi hwenyika. Kwozotizve mabhanga magara mune nyaya iripo yekuti mabhanga mazhinji akuda kutora mishina makombiyuta vachishandisa marobots vachifambidzana nezviri kuitika pasi rose iri kunzi Fourth Industrial Revolution kana kuti Future of Work. Saka tine mabhengi mazhinji ari kugumurawo vashandi nokuda kwedanho iroro. Saka iko zvino tine mabhengi akaita seCBZ yakabva kugumura vanhu vanosvika kuzana, First Capital Bank yekugumura zana nemakumi maviri, zvichiratidza zvekuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kugumurwa iko zvino vari kuenda vasina chavanacho. Vamwe vacharuza midziyo yavo, vamwe vachasungiswa. Saka kune kuchema kwakanyanyisa kune bongo zozo. Vana Standard Chartered Bankiwo vari kufamba nedigitalization iyoyi, vari kutiwo vachada kusiya mabranch matatu chete munyika yese. Saka zviri kureva kuti mabasa mazhinji eStandard Chartered Bank atorwa aendeswa kuNairobi, atorwa aendeswa kuChennai kuIndia. Muno musara musina mabasa, uyezve mari yeforeign currency ndo inenge yakubuda ichinobhadhara mabasa aya ari kunze. Saka zvinhu zviri kuda kuongororwa zvisina kumira zvakanaka.
Saka tichitarisa iko kuStandard Chartered uku, mukati vanhu vangani vari kutarisirwa kuti vanogona kurasikirwa nemabasa?
Standard Chartered iri kuita kachitsotsi katinoona kuti iri kuitira kuti hurumende nemakastoma nevashandi vasakurumidze kuona zvairi kuita. Iri kuti kati gare 2 months yoendesa kana 20, yoendesa 40, yoendesa 30. Saka iko zvino havasati vatipa kuti vari kuendesa vangani, asi tirongonzwa nerunyere kupe kuti kamwe angaendesa pakati pemakumi matatu nemakumi mana.
Mutungamiri wesangano reZCTU vari mutungamiri weZimbabwe Bank Allied Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, avanotiwo naivowo sevashandirwi vaomerwa nezvinhu sezvo upfumi hwenyika huri kumawere.
Mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota, zviri kushayikwa, zvinova izvo kuti magetsi, mvura nefuel. Tingati energy, hakuna energy yakakwana munyika. Saka makambani angagone kuprodusa zvakakwana asina zvinhu zvino zvekushandisa kuti aproduce. Saka makambani mazhinji anenge ari pa capacity utilization yakadzikira. Kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducer zvakadi. Capacity yacho yakadzikira zvikuru. Vazhinji vari kuproducer at between 10 and 20% capacity. Saka mukaona zvakadaro it means mabudget enyu amunee makabhudheta kuti tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducer. Saka even zvinhu zvenyu zvamuproducer zvinodhura nokuti hamusi kubenefita from yatinoti economies of scale. Kana muchiproducer zvinhu en masse zvinotipa nokuti muri kubenefita from economies of scale. Asi kana muchiproducer ma-1-1-1-1 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushini wese unofanira kuproducer zvinhu zvakakwana iwe uchingoproducer 10% or 20%. Saka zvamunoshandisa kumurana mushini izvi zvakangofanana sero muri kuproducer zvinhu zvishoma kana zvinhu zvakawanda. Saka makambani ari kuomerwa zvikuru. Saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava vanhu vashandi chimboenda ikuba nokuti hapana basa. Nokuti kana vakaramba varipo uchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamusi kuita mari yacho yekuti muvabhadhare. Saka izvozvo zvatotanga zvakuita kunge tadzokera kuna 2008. Saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru. Saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100% vari kushanda 10% or 20% of the time. Hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henyu kuvapa.
Vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda.
Kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari. Saka kana musisina mari mukutotirai kuti museve tishoma twamuinatwo itwotwo. Saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana. Saka munogona kuzoipiwa over a longer period. Asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi. Kusara kwekuti matoita liquidate the company, maakutengesa zvirimo mukambani, motikari, mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi. Saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musinga produce munenge musinga meke mari.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa icho tinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nasi tiri kutarisa vatendi vechikristu vanogara muAmerica vane musangano wavo wepagore pasi pesangano reChristian Fellowship International kana kuti CFI. Musangano wegore rino uri kuitirwa kuAtlanta kuGeorgia kubva musi wechishanu musi wa30 Nyamavhuvhu uchipera nemusi wesvondo musi wa1 Gunyana 2019. Vakaronga musangano wegore rino ndimufundisi Jafet Ndemera vanoti vachauya kumusangano uyu vachashumirwa nekufadzwa nenziyo kubva kuna mufundisi Togi Chivaviro vakaimba kambo kakaita mukurumbira kanonzi Ebenezer. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita hurukuro namufundisi Ndemera pamusoro pemusangano wavo.
Tine musangano weChristian Fellowship International. Uyu mubatanidzwa wemasangano akatanga muno mudiaspora matingati muAmerica zvikuru sei. Tine tarisiro yokuti akasvika kunana Canada nekunana UK. Saka mubatanidzwa wemasangano we come together kamwe pagore paLabor Day weekend inoyi tichizovapamwe chete tichinamata nokurumbidza nokuvakana pamaworkshops nezvimwe zvinhu zvinobatsira mukurarama kwedu mune ino nyika.
Muchishandisa rurimi rupi?
Tiri kushandisa rurimi rwechishona, Ndebele, English. Tine hama dzatijoina vamwe through marriage, vamwe wenekungo neevangelism. Tave nehama dzinobva kunana South Africa, kuZambia, kuNigeria, kuHaiti.
Ikereke rimwe chete here?
Makereke akasiyana pakuti isu mahost gore rino, for example, tiri mufananidzo unomirira CFI. Pilgrims Community Church mubatanidzo wevanhu vekuZimbabwe vari muAtlanta vakabva kumasangano akasiyana. Ini ndakaodhenwa kuMethodist inonzi AME Church. Asi taungana muno muAtlanta tikaona kuti kuna vanhu vanga vari maLutheran kumusha asi vasingachafiti muno maCatholics wakava mubatanidzo wakatakati Pilgrims Community Church. CFI imodel ye Pilgrims Community Church pakuti vanhu vari muCFI vanobva from Catholic to Methodist to Lutheran.
Ndivanani vari kuuya gore rino?
Gore rino takaropafadzwa pakuti Pastor T.T. Chivaviro, the gospel legend ve Ebenezer, vanenge vainesu varivo our main preacher, uye varivo futi muimbi wedu mukuru watinai. Asi tina ma pastors all over America, most of whom are already very affiliated ne CFI. Tina Pastor Malele varikubva ku Canada. Vana Pastor Sundire varikubva ku Harvest ku Dallas. Tina Pastor Patrick Kwesha. Tina Minister Maim Simbe is traveling all the way from Zimbabwe. Vachange vainesu.
Nguva dzedu ndodzadyana, ngatichingoti muchidimbu. Musangano uriko rini pamwe chete nekuti unopera rini. Uye vasati varegister pari zvino vanokwanisa kuuya here vari munharaunda iri pedyo.
Musangano uripo Friday, August the 30th, pa Crown Plaza Hotel, 1325 Virginia Avenue in Atlanta, Georgia. It's only 10 minutes kubva pa airport. Vasati varegister kuimba yaMwari magoni haavharwi. We will do our best nokuti vanhu vane zvikonzero zvakasiyana zvingange zvakonzera madelays.
Mufundisi Japhet Ndemera vesangano reChristian Fellowship International vachitaura naPraxedes Jeremiah weStudio 7. Vanhu vanga vachiratidzira mukati meguta rePretoria muSouth Africa vapedzisira vorwisana nemapurisa mushure mekunge vanhu ava vatanga kupaza zvitoro vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvimwe zvitoro. Kurwisana uku kunotevera mhirizhonga inonzi yakatanga nezuro pakati pevatyairi vemichovha nevamwe vanonzi vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha. Vemichovha ava vanonzi vari kupomera vekune dzimwe nyika mhosva yekutengesa zvinodhaka zvikuru nyaope. Kurwisana kwanezuro uku kunonzi kwasiya mutyairi wemuchovha mumwe chete afa, izvo zvaita kuti vemichovha vashandise mabhazi kuvhara migwagwa mukati meguta. Mapurisa anonzi azokwanisa kudzikamisa mhirizhonga iyi mushure mekushandisa hutsi hunokachidza pamwe chete nemabara asingaurayi kana kuti marabba bullets. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti mhirizhonga iyi yakanganisa zvikuru upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandira mukati meguta sezvo zvave kutya kuenda kumabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Oho zvino kwatinyarare asi kune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwa nedzapondewa namatombo dzimwe dzichiyatinoti looting kuchirungu dzichitogwa zvinhu zvichibva mumashopu zvichiindwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti pongozozo muPretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzodzo dzePretoria CBD nekumaravasati inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yavangobatana nepretoria. Bongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria zvikuru uko zvinotsokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese ukaenda kana kunana Acadia uku kwakavhagwa Pretoria West kwakavhagwa taka kupinda nokubuda mutauni kwaakutonetsa. Asi nyaya yokurovana yachinyararei jambanja ravichiitika kubva makuseni kusvika masikati vatinyararei chatinongoona vuti hwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku, Advocate?
Chidai chakatanga musindo nezuro kunoi pane mataxi driver muno mataxi vanenge vachireva makombi vanoi vakatanga kuti tichiaratidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru nyaope ndo yaichitaugo. Ineni ndatotaura noumwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kuNigeria nokuTanzania. Saka kunoi mataxi driver wa pavairatidzira vakatanga kudzingirira mamwe maforeners vachiinda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri muPretoria imomo?
zvakanyanya savano vazhinji vanoshanda muPretoria macho ndevedu zvikuru musanicide mumahairsalon marestaurants sezvandakanoita ndabva ndichitiza mutaundi because makuseni pandamboinda kwakuchakati nyarare asindaoona migwagwa yava kuvhabva ndichibva ndatobuda kumawani ndandava kutotiza kubuda mutaundi because ndaoona utsi hwaakuchibuda mumabuildings akasiyana-siyana vari kutoenda mashopu ega ega uyo wandanditaura naitaxi driver waaitotaura kuti tiri kutsvaka mashopu ega ega anoi ane muforena pandanditoseka naye ndichiti saka munoziva sei kuti ishopu yamaforena vachingoti todziziva saka tinongosvika tichibhomba imomo vamwe vatoi vabakwa vane petro namapurisa vamwe vavachitowisa matv mumashopu imomo saka zvavakungokanganisa munhu wese.
Avo vangu vari sachigaro vesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muPretoria. Zvichakadaro, mukuru wedunhu reHauteng muJohannesburg vaDavid Makura nezuro vakazivisa kuti nekufamba kwenguva dunhu ravo richadzika mutemo unorambidza vekune dzimwe nyika kutanga mabhizimisi vachiti vari kukanganisa zvirarwa zvemuSouth Africa. More Blessing Njoma anotipa nyaya inotevera.
Vamakura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo. Vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navamakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Mumwe muzvina bhizinisi muSouth Africa neZimbabwe vaBrighton Sangore anoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa agara achitaurwa kwenguva yakareba muSouth Africa.
Tona zvatomira zvakaipa. Last time ndakasvikirwa nevakomana vakatora basa rangu nemuno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu izvi. Saka kutotanga zvakatotanga. Kontrakt iyo yanga itori nemari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu. Bati yakabva yatotorwa. Pachata kutongona matonje kuti akamana dai nyika yedu yanaka. Dai Mwari vatinzwira tsitsi, vatinzwira nyasha. Nyika yedu yakaita yanaka. Eri shuwa shuwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vati taimboti havadi kushanda but now they want to work. So I don't know. Zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka. Pachata
sachigaro weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savamakura.
Mashoko avaDavid Makura mukuru weHauteng province kuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta reJohannesburg. Mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringidzwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiri iyo nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yeSouth Africa. Zvinokanganisa, zvinokodzera ruvengo, zvinokodzera mweya wezenofobia.
Vamavhinga vanoti mashoko avamakura anotyora kodzero dzevanhu uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela.
Vasi kutaura mutemo sezvauri, shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero, haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vaMandela nevamwe wairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hweSouth Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinofanira kurangarira kuti nyika yeSouth Africa kuti igozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakomberedza dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo. Asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri veSouth Africa vanofanira kushungurudzwa. Hazvisi izvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mashoko akataurwa navamakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizimisi.
Takadzeya mashoko avaDavid Makura nokukadzi kakuru nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogarotaura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvezimwe nyika zviri muSouth Africa zvishungurudziwe. Mapoliticians haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa. Kazhinji panenge pachii, it's a free market economy. Pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo, asi mitemo iyi inenge ichifanira.
Tinotenda zvikuru More Blessing nguva yedu ndo yadyanana. Musakangana kuti kuLive Talk tichitarisa matambudziko akasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.